Mangwanani akanaka watereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 3 nyamafufu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reCitizens Coalition for Change rinoti rakaita misangano nezvimwe zvikwata zvekune dzimwe nyika zvakauya kuzoona sarudzo dzichiitwa. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu akazvimirira oga anoti haaoni Zimbabwe ichikwanisa kuita sarudzo dzakachena nemamiriro akaita zvunhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rakaita misangano nezvimwe zvikwata zvekunze kwenyika zviri munyika kuzoona Zimbabwe ichiita sarudzo. Zimbabwe yakakoka nyika dzakawanda pamwe nemasangano akasiyana-siyana kuti azoona sarudzo dzichitora nzvimbo mumasvondo matatu ari kuuya. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori munyaya dzezvesarudzo muTCCC amai Ellen Shiriedenga vanoti bato ravo rakaita misangano nezvimwe zvikwata zvizhinji kuti vazivisane mamiriro nemafambiro ari kuita nyaya dzokugadzirira sarudzo uye kuvaudza zvavari kunyunyuta nazvo.
Tambosangana navo particularly vekuEU mazuva apfuura awa semaobservers togara navo pasi tichivaonesa nezvese zviri kuitika panyika tataurirana. In fact, it's not just nyaya yeEU. About 2 weeks ago takatogara pasi nedelegation technical committee yekuAfrican Union neCOMESA mevhiki mwezi apfuura takagara pasi neSADC. Saka maboka ese awa matatu atasangana nawo so far and futi takaita meeting yapfuura nevamwe vavanyi vauya munyika.
Amai Shiriedenga, makataura nawo pamusoro pei chaizvo?
Maorganizations awa because vakaobserva sarudzo dzakapfuura 2018. Tataura nawo kuti vao in terms of the state of preparedness senyika kuti tiri papi pakugadzirira sarudzo iyoyi. Kune zvakawanda zvatakakurukura nazvo. One, panyaya for example yemaelectoral reforms. Kuti mukatarisa mitemo yedu yesarudzo haisi kufambirana neizvo zvakatarwa muconstitution. That's why tichine zvinhu zvakawanda zvinonetsa kumaelections edu because mitemo yedu is not aligned to the constitution. Totarisa ipapo kuti state yeZimbabwe hapana political will, vangu asingade kuti mitemo iyi ishandudzwe.
Pane zvavakataura here pamusoro pekurwiswa kuri kuitwa vanhu kana kuti violence? Makataura nawo here pamusoro pedambudziko iri?
Nyaya yeviolence ndeimwe nyaya yakatotaura nezvayo kuti vanhu kumamisha uko vari kuvhundutsirwa, vanhu havana protection ende nyaya inotirwadza sebato kuti even if tikareporta kumaresponsible authorities kumapurisa, nyaya dzacho hadzisi kunyatsofamba, hadzisi kunyatsogadziriswa. Totarisa futi maorganizations anenge ana National Peace and Reconciliation Commission NPRC hapana zvavari kuita panyaya dzepeace. Saka ndezvimwe nyaya dzationa kuti dzinofanirwa kugadziriswa.
Nyaya yeZimbabwe Electoral Commission yakambotaurwa nezvayo here uye imimi seCitizens Coalition for Change makavaudzei?
Takataura nawo in terms of my operations ekuzeki. munozalpa sarudzo za 2018 kune zvakawanda zvatakachema nezvazvo. For example, nyaya yekuti ma results haana kufambiswa zvakanaka, mamwe yetwa cases like kwa Mtare North where mama total votes a president aipfuura a pala e pala e total votes ema parliamentary candidates for 18,000. Saka ipapo taitozvibvunza kuti ko zvakafambiswa sei. Clearly kune zvakaitika ipapo pavaisa data ravo kukuma ku Excel spreadsheet. Saka ndo zvataitotaura kuti in terms of results management, mitemo yacho inofanirwa kushandudza ende zeki inofanirwa kuchinja maitiro awo. And in terms of also engagement, kune zvakawanda zvakataura nezvazvo zvinofanirwa kugadziriswa.
Tochienda panyaya ichanzwikwa nhasi kuBulawayo. Amai Shiri Yedenga, makakurukuranawo here nezvenyaya iyi?
Even iyo inyaya yekuBulawayo yokuti vari kuda kustopa makandidates edu 12. Yet mitemo uri pachena kuti zeka hapana zvayakakanganisa nokugamuchira manomination papers evanhu vedu. Saka ndezvimwe zvakawanda zvatakataura nezvazvo. Ende nyaya yevoters roll ndeimwe nyaya yatakatoemphasiza nezvayo kuti voters roll, yes, tainyima mazuva apfuura apa, asi patakazopohwa voters roll iyoyi, it was not in an analyze performance sezvakatarwa paelectoral act yedu. Ende futi izvo patatari kutaisa voters roll tirikuona kuti kune zvakawanda zvakakanganisika zvokuti sepato tirikuona kuti gwaro ire voters roll harina kumira zvakanaka zvokuti kana zvinhu zvacho zvikasagadziriswa mazuva mashoma napfuurawo, vanhu vakawanda vachakonewa kuvhota nokuti vanenge vashaya mazita avo kumapolling station avo.
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori munyaya dzezvesarudzo muTCCC, amai Ellen Shiri Yedenga, vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Vakafanobata chigaro chemutauriri weZANUPF vaFarai Marapira vakaudza Studio 7 kuti mitemo mizhinji iri kutaurwa yakachinjwa sezvayatarisirwa uye hapana tarisiro yemhirizhonga. Zvichakadaro, masangano anoshanda akazvimirira anoti kusavandudzwa kwemitemo yesarudzo, kusajeka pamafambisirwo esarudzo pamwe nemitongo iri kupihwa nematare yokurambidza vamwe vanopikisa kupinda musarudzo zvinogona kuti veruzhinji vasatambire zvinobuda musarudzo dzegore rino, izvo zvinogona kuzokonzera mhirizhonga munyika zvakare. Godwin Mangulya anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti vanotyira kuti zvakaitika muna 2018 apo mauto akauraya vanhu vatanhatu zvinogona kuitika zvakare nekuti hapana chashanduka pamaitirwo esarudzo.
Tinotya zvakanyanya kuti kana mauto edu akaramba asina kubviswa mupolitics dzeZimbabwe kana pakaita kusawirirana pamaelections ari kuuya, tinotyira kuti upenyu hwevanhu ungarambe huchirasika.
Zvimwe zvakadomwa necommission iyi yaitungamirwa nevaimbo vemutungamiri wenyika South Africa vakalema Mushante ndezvekuti hurumende iise hwaro hwekuti nyika iite sarudzo dzakajeka, kuremekedza kodzero dzevanhu, kuranga mauto akauraya vanhu pamwe nekuona kuti mauto haapindire munyaya dzematongerwo enyika. Mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vati kusazadzikiswa kwezvakakurudzirwa zvinogona kukonzera bongozozo.
Nyaya yekuti mapurisa mauto ngaabude munyaya dzematongerwo enyika, vagare kumabharaki, ndo nyaya yatinonyanya emphasize se civil society.
Izvi zvatsinirwa naBishop Anselmo Magaya vekereke yeZimbabwe Divine Destiny.
Zvinhu izvi zvakaitika 5 years ago, kuurayiwa kwevanhu vakanga vari mumastreets zvisati zvagadziriswa, nekuti likelihood yokudzokororwa kwezvakamboitika zvisina kugadziriswa, likelihood yekudzokororwa kwezvinhu izvozvo izere.
Hama yemumwe akaurayiwa musi wa1 Nyamavhuvhu vaGavin Dean Charles Damien, uyo ati kusakumbira regerero kana kusaripwa kwavakaitwa nehurumende kunoratidza kuti kushaya hanya kwehurumende kuti munyika muve nekugadzikana. Asi munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vanoti hurumende yakatotanga kuripa mhuri dzine hama dzakafa pamwe nekutevedza zvimwe zviga zvakatarwa nemushande commission. Asi vakafanira kubata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vati havazive kuti ndiani akaripwa nehurumende. Vamahiya vati hurumende inofanira kuita nhaurirano nemapato anopikisa, masangano anoshanda akazvimirira nevedzisvondo kuti nyika iite sarudzo dzakachena, vachiti kuda kumiswa kwenhengo dzeCCC 12 kuBulawayo uye vaive gurukota vaSevia Kasukwere kunosvibisa sarudzo. Mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo riri kutora matanho ese avanokwanisa kuti vatsigiri vavo vasarudze vanhu vavanoda. Vakafanira kubata chinzvimbo chemushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato reZANUPF Vafarai Marapira vati pakavandudzwa mitemo yakawanda kubva zvakaitika sarudzo dza 2018 uye havatarisiri kuti pachaitika mirizhonga.
Zvamunanga zvavataura ivo kuti gore rino ngatitei runyararo, ngativhotei tine runyararo tiri nerudo, tichiziva kuti kusaufunga zvimwe chete hakuti kuvengana. Iri ndoshoko ratinongotaurira ivo vanopikisa nemhuri yese yeZimbabwe.
Chakadai, Zimbabwe Electoral Commission ZEC yaburitsa nzvimbo zviuru gumi nezviviri nemazana matatu nemakumi manomwe dzichavhoterwa pasarudzo dzemusi wa 23 mwedzi uno. Muchiziviso chayo ZEC yati nzvimbo idzi dzichavhurwa na 7 mangwanani kusvika na 7 manheru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young Africa Leaders kana kuti YALI 2023 icho chinotungamirwa nebazi reAmerica rezvekuridzana nedzimwe nyika change chichitwa muno muAmerica kwemasvondo matatu apfuura chakasvika kumagumo nezuro. Mutori wedu wenhau Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vekuZimbabwe vange vari pakati pevamwe kubva kunyika dzemuAfrica mazana manomwe vari muWashington DC kwemazuva matatu apfuura pamuzinda weOmni Shoreham mukupetwa kwechirongwa chegore rino. Vachitaura pamusangano wekuvhara chirongwa ichi nezuro, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati vaifara nekuti vanoona kukura kwaita chirongwa ichi kubva pachakatanga mugore ra2014 muutungamiri wavabara Obama.
Good afternoon, Mandela fellows. What an incredible pleasure to join you. Ndinofara
mukuru kusangana nemi nekuonana tiri pamwe chete izvo zvatakapedzera kuita makore mana apfuura nekuda kwedenda reCOVID-19. Ndinoda kutenda vese vakabatsira kuti chirongwa chegore rino chifambe zvakanaka. Ndozopedzisira nekukorokotedza imi mose makakwanisa kupinda muchirongwa che
Congratulations on completing this program.
Nyanzvi yezvekurapa wechizvino-zvino kwemacomputer aided drug design and discovery vari kuitawo zvidzidzo zvepamusoro zvePhD kuKwazulu-Natal University Muzvare Charmaine aiziva kaiya. Vanoti kuungana kwavo muDC nevamwe vechidiki kwava pamuono uchaenda kure.
Tiri kuno kusummit yeMandela Washington Fellowship kuWashington DC. Tasangana nevadiki vekudzimwe nyika dzakawanda vari kuita mabasa akasiyana-siyana nemaarea akawanda ekubatsira kuti nyika dzavo neAfrica dzisumukire. Tadzidza kubva kuvakuru vemunyika muno yeAmerica uye kuti tishande tese nenyika yeAmerica nenyikawo dzakawanda muAfrica kusimudzira Africa uye kusimudzira nyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudyarwa kwemari Muzvare Fungai Nyaungwa vanoti vane zvekutakura kuenda kumusha zvakawanda.
Tatiri kuno kuAmerica for the last 6 weeks ndadzidza zvakawanda, ndadzidza nezve kuti ndikwanise kuunganidza mari, kukwanisa kutsvaga mainvestor, kukwanisa kuona kuti business ringaumburudzwa sei, uye nezveku kungodzidza kutaura nevanhu tabuda maconnections akawanda nevanhu vari kunoku vanogona kuzotibatsira neruzivo uyezve nemari yekuti tikwanise kuvaka nyika yedu.
Mumwewo wechidiki vari Gweta vazorora ingomo vaudza Studio 7 kuti vave kunorwisana nenyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu zvakasimba neruzivo rwavave narwo kubva muchirongwa ichi.
Saka ndiri kuti seZimbabwe tinoda kuti patinodzokera kumusha toonatso kunoona kuti tingazvifambisa sei, nekuti dambudziko remhosva yatingati human trafficking inhau yekuti chinhu chinonetsa even hurumende zhinji, chero muno muAmerica vari kunetseka nedambudziko rehuman trafficking.
Mumwewo anoshanda pasi pegurukota republic diplomacy and public affairs, amai Elizabeth M. Allen, vatiwo vane mufaro mukuru nekuona basa guru riri kuitwa nevechidiki ava. Amai Allen vatiwo hurumende inovatuma kunyika dzakasiyana-siyana vachisangana nevari muchirongwa ichi vachiona shanduko dzavari kuunza munzvimbo dzavanogara. Chirongwa cheYali 2023 chakasvika kumagumo nezuro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. NewZimbabwe.com rinoti nhasi chishanu nenguva dza12:00 masikati dare reSupreme Court richapa mutongo waro munyaya yenhengo 12 dzeTCCC vakarambidzwa kukunyoresa kuti vakwikwidze musarudzo. MuZimLive.com mupurisa akanzwika paaudio achitukwa nemutevedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika muzvare Barbara Rhodes anonzi haasi kuuya kubasa uye haasi kuzikanwa kwaari, asi mapurisa anonzi anoita seasina hanya neutano hwainspector Chester Lester Matsa, sezvo vachiita sekufunga kuti inspector Matsa havachadi basa ravo. MuNewsday, Ishe James Mtasa vekumanikaland vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakombewa nematsotsi anovaudza zvemanyepo uku vachiba zvicherwa zvenyika. MuNewsday makare umwe wevatevedze vemutungamiri weTCCC muzvinafundo Welchman Ncube vanokumbira ruregerero kubva kuvatsigiri veTCCC pamusoro pekukakavadzana kwakaitika mukusarudzwa kwevachamirira TCCC musarudzo, vachiti vatsigiri veTCCC vanofanirwa kubatana kuti vabise ZANU-PF pautongi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tanonoka muri sei mamuka sei nevamwe vese pari sei pa studio apa nedzinoparadza kaidzidze kuti vakutoba malaptop vanhu gadzarema vakatoti vabema laptop Mr. ED maremerwa nenjuga dzinorema dzimunofunga zvisirizvo dzosai malaptop tingoenda kumakwikwi tingonopedzerana ikokoko mamboda kumbobvisa vanhu kuti aiwa vekubhulawai vakazononoka zvanetsa madzoka mukaona kuti hairi zano tatadza regai tichitoba ari malaptop aiwa handei kumaelection handei kumaelection musatye vachafadzwa mugadi vana mavhaza vanotaura kuti vakahwina yezvuma akunoba malaptop ndimi hakuna mwanoba hakuna mwana ita izvozvo ndimi mungatouya pachita mutiudze kuti zvakafamba sei zvemalaptop makore esanga asingabiwi ozobiwa takuenda kusarudzo ati takakwana vana veZimbabwe vese vane 5 cents vakaenda kuchikoro tingatotyira imi muri kuita zvekuba malaptop netimu remi rinenge risina kunyatsodzidza muchiudzana zvinhu zvisirizvo.
Iwe Studio 7 makati kwesika muri matimana ndisirodzo yangu nevana veTCCC vana TCCC mishonga dzawandisa munyika kana pazibwa kana tasvikwa pamba pake nokora ivhu revanhu ivavo vanove vachitsika pamba pachina ipapo vana kuroyiwa vanhu ivavo tinasakuti kuroya ndoobedza nyaya moenda kung'anga unosotesa zvofa handiti vanenge vachiita havasi vezanu ndai kung'anga munosotesa zvife nokuti hatingatamburi nevanhu vasingafungiri vamwe vanhu. Patenda.
Mamuka seiko muri yeZimbabwe anokwasa indiva bamoyo tatire guide taurini nawe zvikoro zvazviri kuvharwa nasi totanga kuno kutenda kumavadzisi vese nekushanda kwamakaita zvine simba kudzisa vana uye futi nevana vose tinoti muchengetwe naMwari muholiday yamuri kuenda iyo uye futi muzvibate zvakanaka musapinda muno zvinodhaka kana mabasa akaipa kana muri kumba verengai kwete kupinda mune zvakashata zvekuti vana vakawanda vanoshandisa zvinodhaka dzimwe nguva mukati memaholidays iwawa vamwe vachindororwa vari vana zvichengetedzei tinokumbira zvikuru sei vafambisi vemuchovha yakasiyana-siyana mufambe nevana zvakanaka kavanonge vachienda kwakasiyana-siyana kuzoro ire holiday yaAugust tinokumbira kuona vana vose vasvike zvakanaka vadzoke zvavari vapenyu uye futi nemuwo vabereki mutarise vana nokuti vamwe vana vanonge vachigara kuzvikoro kavaigara zvino kana vachinge vauya sazvino vatarisei nokuvarairidza nokuvapawo mutemo nokuvadzidzisa
apo pastudio 7 ndinoda kumbokuzivawo mbondibatsirawo veduwe kuti haukamu kuti munhu anenge ari pavoters row anorambidzwa kukwidza sasevhia kasukuwere ina hangu ndinoda kumunzira urombo handisapoti iyeni ndiri kumukomana asi ndinoti mukomana ngaapinde asi kuti uhwo udzvanyiriri uhwo hwavamuitiravo zvakafanana neni ndikuda kuti nhasi ndabuda mutriples mangwana regaiwo ndipindewo nepabato rangu ndoitihwa saizvozvo nenhengo dzetriples 12 idzo munhu angabva watadza kuti chikronyera chaicho chaicho chaari kuita ichi iko nezvi munun'una wake Valerius vanda totomuhwa zvaari kuita nezvavari nekuti vamwe chete hangavashande vakadaro asi tivachango chimuti chinongobvutwa chiwenga akazviona todozviziva
makadiko pastudio 7 apo haiwa hai tinofara hedu tinofara mudhi munotipawo nhau kadambotaurawo nyaya yaziyambo iyoyo ziyambo iyoyoyo ngaanyariwo vanhu ziyambo iyoyo ndiye spokesperson wezek here anotaura zvinhu zvinoitika kuzek ii ndaada ngokwana pese pese so hongu kunyikidza kukwanisa pese pese pasingaita kutokwani hakuna here munhu anokwanisa kutaura wezeki zviri kuitika kuzeki iye ndianiko haziyambe tinyarewo haziyambe nyaraiwo vanhu indava saka patinongo zvichizotaurwa nii midhimu ndinge mabata makotsi zvese mapurisa zvese munenge makabata munenge muchirambirei apa zvabuda pachena kapa zviri kuoneka kuti iwo wakutaura nyaya zvezeki unozitaurire chii zvezeki haziyambe nyaraiwo vanhu ava nyarai vanhu haziyambe
pastudio 7 makadiko hai tino kumhorosai nenyuzi dzamunotipa dzinonakidza dzinodai kureva chokwadi hai nangu panyaya yevarume vamuri kutaura mapurisa anonzi akakuvadzwa nemupavhayo kadripakayo toda kuti kwavari varume hamuna kusimba munosimbira masitizendi anenge asina mawiponzi pabasa renyu chairi chairo hamuhowani simba hamuratidzi kuti muri mapurisa kana mukatumwa nezando pamuratidza kuti muri mapurisa nekuti mai muchishungurudza vanhu vasina zvavakatakura hedzoka mbavha modzikoniwa dzava kukukurirai tatenda ndiswani pabotswana
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Makaterera kustudio 7 yeVoice of America tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaive mtungamiri we America va Donald Trump varikutarisirwa kumira pamberi pedare muWashington DC nasi pamoswa yavari kupomerwa yekuda kupindigura zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2020 apo vakakundwa nava Joe Biden. Va Trump vane imwe mhosva itsva zvekare mudunhu reFlorida uko vari kupomerwa mhosva yekuedza kuviga magwaro ehurumende anofanira kunge akavanzwa kana kuti classified documents. Va Trump vakaziviswa zviri pamutemo nezvemhosva itsva dzavari kupomerwa nemuchuchusi anokosha akadomwa nebazi rezvemutemo muAmerica va Jack Smith nemusi wechipiri. Va Trump vanonzi vane chekuita zvekare nevatsigiri vavo vakapinda nechisimba pamuzinda weCapitol Hill muna musi wa 6 ndira 2021 vachiedza nengo dzedare reparamende kutambira zvakabuda musarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie.
Ndona senge kuti nyaya ya Trump inyaya ya gara iri kuinvestigate wa kupa pakaitwa ma elections makora apfuura ende inyaya yakaiswa pamberi pa special prosecutor ende izvi zvakakuona izvi tingati ndo atingati ma results ma investigations avo akuiona va Trump achiuya pamberi pedare nhasi. Ende izvi zvatikuona izvi zvunhu zvatoona kuti zvanga zvane nguva zvichitaurika nokuda kwokuti ivo vaTrump vari kupomerwa zvekare iyo nyaya yatikaona vanhu vachienda pamberi peCapitol, vanhu vachipwanya Capitol vachida kuita senge vaida kuti maresults kana kuti vaBiden vasapinde muofisi. Saka nhasi ndo zvinhu zvari kuona vaTrump vachinzi mudare vaPNB4 judge.
Tiri kunzwa ivo vaTrump nechikwata chavo vari kuti vaBiden nehurumende yavo vari kushandisa matare kuvashungurudza. Imi munoonawo sei?
Ya, ndona sei kuti ivo vane mvumo yavo yekutaura izvozvo zvavanenge vachifunga semusungwawo semunhu ari kufila kuti vari kupesekitwawo zvekare. Tinoziva kuti vaTrump vane nyaya dzakawanda dzaanga vachipomerwa ende iyi nyaya yatingati yakakura kupfuura dzimwe nyaya dzaanga vachipomerwa. Saka ivo semunhuwo ari kuda kuzvizika vanogona kuve vane defense yekuti vari kukanganiswa kuti vakondeste maelections achataona next year. But sezvatinongoona kuti izvi zvavari kupomerwa izvi zvinhu zvakaonekwa nepasi rese. Vanhu vakaonekwa vachienda kuCapitol, takawanzwawo zvekare mashoko avaTrump avaitaura. Avo mashoko aikwanisa kuva achitorwa nevanhu vavaitaurira sekunge vaida kupidigura hurumende yeAmerica. But izvi zvatakuona zvichiitika ndo zvatingati idue process. Zvinotaridza kuti imo muAmerica munomu mune yatingati rule of law and ma-institutions ari kushanda ari kuona vaTrump vachienda pamberi pedare. Saka ini ndoona sekuti izvi zviri kuitika zvokuti vaende pamberi pedare zvinotaridza kuti mutemo uri kushanda muAmerica munomu and ivo vaTrump kana vachifungidza kuti vari kupesekitwawo vachawanawo mukana wokutaura zvakadaro pamberi pedare.
Pane zvingadzidzwawo here nehurumende zvakaitwa seZimbabwe nedzimwe dziko Africa kana munyika dzichiri kubudirira kubva panyaya?
Ya, ndona senge zvinhu zvinofanirwa kuchidzidzisa dzimwe nyika because nyaya yemaelections nenyaya yekuchinjwa kwehurumende zvinhu zvinoenda yatingati pamongo peany democracy. Saka pakaita vanhu vanoda kupidigura hurumende nekuti vanenge vachifira kuti vadzidziwa musarudzi vachishandisa nemishonga zvinhu zvinokanganisa makore nemakore ekuvaka atingati mainstitutions agadzirwa. And tinoziva kuti muno muAmerica nyaya yekuvaka mainstitutions yave nenguva yakareba sereki tingati yave naabout 234 years. Zvinova izvozvo zviri kunzi vaTrump vaida kuzvipidigura nekuda kukonzeresa mirishonga yekuda kuita kuti vacurrent president vasapinde muchigaro. Saka ndiona senge kuti izvi zvingave zvichibvisawo dzimwe nyika kuti zviri important kuprotecta mainstitutions.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reCitizens Coalition for Change rinoti rakaita misangano nezvikwata zvekunze zvakauya kuzoongorora sarudzo. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.